Mwisho na itango kufura, tuko na mitengu ya shirino, zinotenge sana mazimbabwe dollars, mitengu mazimbabwe dollar pricing ya akwira za kanyani sisa. Zimisa da echa paruri, mafiga, zimdola inflation, wango publisha, all the blended inflation, rusa nganisira mazimdola pricing, nema US dollar pricing. Kana hili blended, rate rate meri pasi, nekuti zinjisa za mnoz, economy ya highly dollarized. Ka expenditure zvinji iri kuitwa nema United States dollars anove ari very stable.
Munga pamuenzaniso here wekushandiswa kuri kuitwa iro dollar rekuamerica munyika?
More than 70% weight yacho mas USD pricing, then less than about 30% inenge iri zim dollar pricing. Saka zvinoita kuti blended inflation rate isanya nekukwira zvakanyanya nekuti inenge ichimoderatwa ne stability iko kuma United States dollars. But tarifa mazim dollar pricing taona zvinhu zvakakwira zvakanyanyisisa. Of course kana tisama official figures zvinoti nesei kuti tinyatse kuwane an accurate picture. But makaona kuti then makatarisa blended inflation yame yakakwira kusvika pa 15.7% ichibva pa 202.4%. So mna April blended monthly inflation rate yanga iri pa 2.4%, muna May yakazokwira kusvika pa 15.7%.
Izvi zvinorevei vachitamba?
Percentage change iyoyiyi makaicalculata inotipa about 554% change in terms of blended monthly inflation pakati pa April na May wegore rino. Then blended annual inflation rate yakakwira zvakare from 75.2% kusvika pa 86.5%. Even blended inflation rate iyoyi ye 86.5% ndo iri pa number 1 muAfrica, one of the highest even in the world, mumoyeod in top 5. Saka zvirikungotiratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Ko, nyika inozonzi yasvika pa hyperinflation yaita sei?
Yaonozoti hyperinflation definition yacho imonthly inflation rate inenge yasvika pa 50%. Saka isiri kuti blended inflation rate yaichiri pa 15.7%, haisati yasvika zvayo pa hyperinflation. But taya kunonzi tiri kungotarisa kukwira kuri kuita zvinhu just in zim dollars. Zvichida dzimweni dzenguva tingadai takatokusura hyperinflation, but fact yekuti hatina maofficial figures. Of course pane nzira dzakawanda dzinoshandiswa pakumezha inflation.
Mungapa muenzaniso wenzira dzinokwanisa kushandiswa?
Vatinogona kushandisa inoshandiswa nana Hanki iri based on yavari kuti purchasing power parity, kuda kuedza kuona kuderera kuita simba remari yemuno tichienzanisa nemari yekune dzimwe nyika. Tozoona kuti mari iyoyo inenge ichitenga zvinhu zvakawanda sei panyika dzakasiyana siyana. Then vamwe vanoshandisa consumer price index. Saka nzira dzakasiyana siyana dzinoshandiswa kumezha inflation.